Ndabona nyaya dzekuwedzerwa kwomutero wokushandisa mari yako nekadhi yaakuitwa kuZimbabwe mazuva ano yamaelectronic transactions, yekuti waakunotenga nekadhi waakubhadhara mafees namatrust, kuti yachinjwa kubva pa5 cents yanga ichichajiwa patransaction yoga yoga, kana kuti pakutenga kana kutransfera kwaunenge waita, ichiinda pa2%. Izvo zvinoreva izvo kuti kana ukaenda kunotenga zvinhu zve$100 nekadhi, kana kuti watumira $100 nekadhi, wava kuchajiwa $2 pa100 yoga yoga iyoyo. Kana ukaitawo zve2000, you know, $1000, wava kuchajiwa $20, ndo pamusoro peyanga iripo nechekare 5 cents. Ende hatifaniri kukanganwa futika kuti pamusoro pe2% iyoyo kune tax yekuti yesales tax.
Saka Professor Masocha, munozviona sei?
Maonero angu ndoona sokuti mari iyi inenge iri kuwandira vagari vomuZimbabwe, pakuita sokuti vachasara vasina kana sendi, kana kuti vongoita sokuti hafu hafu, zvinenge zvicharemera upenyu, vanhu vacharemerwa noupenyu chaizvo.
Munoona sokuti hurumende haisi kuona here kuti mari yavataura iyi yakawandisa?
Hurumende iri kuzviona izvozvo, asi maonero angu ndoekuti ndoona sokuti hurumende iri kusha kuita zvayanogara ichitaura kuti dambudziko harisi rokukorekta mari kuvanhu, asi kuti dambudziko ravagara kutaura kana ivo minista ndorokuti hurumende iri kunyanya kushandisa mari yakawanda, yatinoti government expenditure iya, kuti kudai ndiye inotora mari yakawanda inosvika kana kuma90% yemari inokorektwa nehurumende. Saka pamusoro pokuti vagadziridze kushandiswa kunoitwa mari nehurumende ikokoko, vari kusiya ikoko kuti hurumende iri kupfumbudza mari uko hakubatiki uko, asi ngatitore mari yakawanda kumacollection angava ezimura angava vachitadza kuziva kuti aiwa mari kunzinzi mari inokushandira zvinoenderana nokuti unoishandisa sei, hazviinderani nokuti mari pachirungu atoti money is how you use it. Tinogona kukorekta iwo mabhiriyoni avati achabva ku2% yavaitai, asi kana mashandisiro edu isati tinoita mari senyika sehurumende asina kuchinja, hazvina kwazvinotisvitsa.
Professor Masocha, muna 2018 vanhu vomuZimbabwe vakashandisa makadhi avo 1.7 billion times. Kana makatarisa pane zvataurwa izvi, munoona sei?
Mabonero andinoita ndokuti hurumende yakawana mari yakawanda nama5 cents ayaichaja pa1.7 billion iyoyo. Ike zvino zvavazowedzera kubva pa5 cents patransaction yoga yoga inenge ichiitwa kuinda pa2 cents pa2% patransaction, zvinoreva kuti ya mari yakawanda ka. Tomboti isu kusvika panopera gore matransaction acho anenge aitwa 1.7 billion iwayo, tikazomatimes ane2% ya mari yawandisa kudarika pane yavakakolekta vachakolekta ma5 cents oga oga.
Izvi hazvichakonzeri kuti vaya vanotengesa mari muchivande vaite basa rakawanda?
Vanobva vatoita basa rakawanda chaizvo, nokuti zvichatongoitika zvekuti kana iro bhondi racho richange raakutotengeswa navanhu, nokuti vanhu vanoziva kuti ini kana ndine cash handizondochajiwi 2% iyo, ini kana ndine cash handizondochajiwi mari yana zimswitch yezviya zvokukwenya zviya handizochaji. Saka munhu unenge aine cash hamene kuti unenge aiwanawo sei, nokuti kesi yacho haisi kuwanikwa yebhondi iyoyo kana yeus, unokwanisa kutotengesa mari iyoyo kuvanhu vanenge vachiida vachitiza kuchajiwa ma2% iwayo. Saka ndo zvichatoitika izvi kuti vanhu vane mari vachatoona paita mukanapa, vane cash vachatoona paita mukanapa wokutengeserana mari, nokuti cash ichangodiwa, vanhu vachangoda cash kuti unokwanisa kunotenga kana kumusha zvavanotenga zvemurivo zviya ichangodiwa. Saka zvichaita kuti cash yacho itodhuriswa zvekuvanhu vanenge vachiida kesh iyoyo.
Munofungei nezvinoitwa nehurumende izvi?
Dambudziko riripo ringangova hombe ndorokushandiswa kunoita mari nehurumende inonzi government expenditure iyayi. Zvino kana ndiona minista voti kwawedzerwa zvakati kwadai nemonetary policy yaanaunzwa iyo, ndiona sokuti ko government expenditure iyoyo zvaririro dambudziko rimwe ravaiti ndiro guru iroro, ndokunoenda mari dzose dzatino zhinji mari dzinokorektiwa kuhurumende dzinoenda kumashandisirwo anoitwa mari nehurumende, handioni zvichigadziriswa izvozvo nehurumende. Hurumende inenge iri kungosimbirira pakudi pakukolekta mari kuvanhu, pakutora mari kuvanhu nokumatax, asi isingasimbiriri pakugadzirisa dambudziko rokushandisa mari kwazo nehurumende iri kukata makosti ekuhurumende ikoko nokuti ivo minista vakazvionawo vakati government iri kushandisa mari yakawandisa.